Yeah, isu sesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum, basa redu ndere kuongorora kuitika kwemhirizhonga pamwe chete nekudzivirira mhirizhonga, zvikuru sei mhirizhonga ine chekuita nematongero enyika. Saka mumasvondo apfuura iwawa taiongorora mhirizhonga yaiitika munzvimbo dzeMbare muHarare pamwe chete nenzvimbo dzeInciza neMatobo kumaTebeleland. KumaTobo taiona kuchiitika maby-elections ende mhirizhonga yatakaona ine chekuita nemaby-elections iwawo. Takaona vatsigiri vebato reZANU-PF kusanganisira nemavhidhiyo aitenderera kunyange pasocial media vachiita violence kune mapato anopikisa zvikuru sei veCCC kunharaunda yeMbare muHarare. Zvekare yanga iri mhirizhonga yaiva nechekuita nevatsigiri veZANU-PF pamwe chete nevatsigiri veCCC mairinge nehondo dzine chekuita nepekutengesera kumupedza nhamo. Saka takaongorora takadhokumenta maviolations aiitika, ndosaka taburitsa gwaro irori kuti tizivise veruzhinji kuti zvii zvaiitika.
Tinoona kuti gwaro renyu riri kunongedza kubato reZANU-PF kuti ndo vaikonzera mhirizhonga munzvimbo dzakawanda. Mune umbowo hwakadi hwekurakidza kuti nhengo idzo dzingadai dzadziri dzebato reZANU-PF?
Umbowo iwo uzere, sezvandambotaura mavhidhiyo aripo, varipo ma-eyewitness vaiona izvi zvichiitika. Isu seZimbabwe Human Rights NGO Forum semazira munyika tiri magweta zvekare, saka titori nevamwe vakabatikana mumhirizhonga iyoyi vatiri kumiririra mumatare edzimhosva vatakaresponda. Tine zvekare vamwe vakasangana nemhirizhonga iyoyi vatiri kubatsira nezvinhu zvakati wandei. Saka umbowo ihwo huripo hwekuti vatsigiri veZANU-PF ndo vainyanya kunge vachiita mhirizhonga iyoyi.
Makawanawo here mukana wekunge muchitaurawo nemapato ezvematongerwo enyika muchinzwawo mativi avo panyaya iyo yemhirizhonga iyi?
Hongu, isu tinogara tichikurukura nevemapato. Mwedzi wapfuura iwowu tine musangano watakaita pamwe chete nemamasangano akazvimirira oga, musangano wakaatendwa nevamiriri vemapato anotungamira muZimbabwe, mapato anopikisa pamwe chete nehurumende iri kutonga pari zvino. Pamwe chete nevamwewo vakasanganisira semapurisa, maconstitutional commissions, tichionesana nenyaya yemhirizhonga kuti zvii zviri kukonzera uye zvii zvingaitwe kuti mhirizhonga isaitike. Chinoitika ndechekuti kana tichiita hurukuro dzakadaro, mapato ese vanotaura vachitsigira kusaitika kwemhirizhonga. Vanotaura vachiti isu tiri kuudza vatsigiri vedu kuti vasaite mhirizhonga. Vanotaura vachisimbisa yatinoti peace pledge. Asi zvinenge zvaakuitika munharaunda manje, zvikuru sei takatarisa maelections, zvakasiyana nezvinenge zvichitaurwa patinoita hurukuro. Saka chatinenge tichikumbirisa ndechekuti vemapato vamire pachokwadi maringe nekurwisanisa kuitika kweviolence, vamire pachokwadi maringe nekutaurira vatsigiri vavo kuti varegere kuita zveviolence, vamire zvekare pachokwadi maringe nekusakanganisa mapurisa kuita basa ravo kuti avo vanenge vaita mhirizhonga vawanikwe vachibatwa vachifesana nemutemo.
Tichitarisa ongororo yamakaita, chii chamungati chamakawana chaikonzera kukwira kwemhirizhonga?
Maelections ndo number one chikonzero chemhirizhonga. Izvi hazvina kusiyana nezvataiona makore ese apfuura. Grafu racho remhirizhonga muZimbabwe rinokwira pese patinoita sarudzo. Gore rino sarudzo dzemaby-elections dzemusi wa26 March ndo dzakanyanya kukonzeresa mhirizhonga yakakura. Mhirizhonga zhinji takaiona muna February imomo nemuna March. Mushure memaby-elections imomo tinoona grafu racho richitidzikirei zvishoma. Asi kutanga mumwedzi waAugust takaona kukwira zvekare kwemhirizhonga. Mwedzi wapfuura iwowu waSeptemba naOctobha ndo mwedzi miviri yandingatiita rekodha makesi akati wandei asinei nechekuita nemaby-elections emusi wa26 March.